Ini ndini Marvelous Mfanganya huye ndishitri yei no misuroye na uzeduza nasi china chivabu 27-2019. Mutumbi wegamba renyika vadumiso davengwa unoshika munyika nasi vachitarisira kuradzikwa nemusi wemugovera. Bato reMDC rinosarudza vatungamiri vatsva kuAscott Stadium kuGweru vaWalshman Ncube vatendai Biti uye amai Lynette Karenyi Khore vachisarudzwa kuva vatevedzeri vemutungamiri webato iri vaNelson Chamisa. Gurukota rezvemari muzvinafundo Nthuli Ncube voshora vamwe vemabhizimisi vachiti vari kudhurisa zvinhu asi hurumende haingavasunge nekuti zvinokonzera kusagadzikana munyika. Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa mubato revechidiki reZANU PF vaGodfrey Tsenengamo vanoti mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vakakomberedzwa nematsotsi. Muchirongwa chedu cheLive Talk na8pm nhasi tiri kurangarira gamba renyika vadhumiso davengwa vakashaya nemusi wechina. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na7pm pamasaisai anoti 909am 4930-6040 ne15460kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa studio 7 na6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am 4930-7270 ne9885 shortwave. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pafacebook page yedu.